Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 22, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatishumirwe kuvasuma. Tane dambudziko iro rekuti zvimwe zvinhu zvatifanira tichizvitora pachedu. Tane tarisiro nefungidziro yekunge chakatiri panangu takumbira mvumo, takati tofanira kunge takumbira mvumo. Zvatinobvumidzwa kubva pamutemo, regai tizvite pamutemo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havana kupirwa zviri pamutemo nyaya yekuti vakuru veguta rekanziro vakamiswa basa, vanzi negurukota rezvematunhu vadzoke kubasa vange vachidzorwa. Vanogadzira mbeu vanoti vane mbeu yakawanda mumatura avo, asi hurumende haina mari yekuvabhadhara pazvirongwa zvaizvo kubatsira varimi. Zimbabwe Peace Project inoti kuchimanimani West kuri kuda kuitwa sarudzo dzeby-election kwatotanga mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere nhasi vati vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weguta reHarare amai Josephine Ncube vange vamiswa basa nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vadzorwe pabasa. Amai Ncube vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuzvitambirisa mari yakawanda uku guta richitatarika. Asi vakasukuwere vati amai Ncube vakazoenda kumatare edzimhosva kanziri inorasikirwa nemari iri kubhadharwa nevagari. Vamanyenyeni vanoti vanga vadaidzwa kumusangano uyu navakasukuwere asi vanga vakabatikana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu yeStudio 7 uye atanga nekuvabvunza kuti vasumwa here nezvidanho ravakasukuwere iri.
Ndapuwa nguva diki diki yekuziviswa kuzvonga kune press conference yavanga vachiita. Ndezvanga zvakandibatawo, handivakwanisa kuendako. Pane zvinhu handitenda natoziva kuti vataura kuti chii. Ndinongonzwa ndandikunyanya kunzwa ndechekuti vati vamwe vakuru vevashandi vekanzuro vatangati vamita basa ngavadzoke pabasa. Ndozvandiri kunzwa pari zvino. Handina chati chanyorwa chandingabate kuti ichi ndochataurwa.
Ko, kana vatora danho iroro, imimi muri kuitawo sei sekanzuro?
Pari zvino ndingaite chimbi chimbi yekupindura nyaya iyi ndisati ndaona tsamba yavanyora. Regai nditange ndaona tsamba yavanyora ndione kuti vanyora kuti kana ndonge vanyora tsamba.
Asi zvikonzero zvei zvanga zvaita kuti mumise vanhu ava basa?
Pane zvanga zvichiitika zvatanga tanyorerana navo, zvatanga tichitarisana nazvo. Saka ndofunga iyo ingave imwe nyaya yakatozvimirira yega ende ine zvikamuri kamuri zvayo zvatingakwanisa kupinda nazvo pamepo.
Asi manga mavasuma here vakasukuwere kuti maakumisa vanhu ava basa?
Hatisumirwe kuvasuma. Tane dambudziko iro rekuti zvimwe zvinhu zvatifanira tichizvitora pachedu. Tane tarisiro nefungidziro yekunge chakati tofanira takumbira mvumo, takati tofanira kunge takumbira mvumo. Zvatinobvumidzwa kubva pamutemo, regai tizvite pamutemo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe makambani anouchika mbeu munyika anoti ane mbeu inokwanirana nemurimi wese, uye anoti mbeu iri kunonoka kuenda kuvarimi pasi pezvirongwa zvehurumende zvinoti chePresidential Input Scheme neCommand Agriculture, nekuti hurumende yakanonoka kubhadhara mbeu iyi. Makambani aya anotiwo pane varimi vakawanda vasati vawana mbeu kunyange hazvo mvura yatanga kunaya. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nevakuru vakuru vemakambani eAgriSeeds neDupont Pioneer apo ashanyirwa nenhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvekurima idzo dzange dziri kuongorora kuti makambani aya akagadzirira zvakakwana here mwaka uno. Mukuru wekambani yeDupont Pioneer yekuAmerica iyo inotengesa mbeu dzePioneer nePana muZimbabwe vatemba ngatazo vati kambani yavo ine mbeu yakakwana uye vakatotanga kuendesa mbeu kuvarimi pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Asi havasati vapedza sezvo imwe mbeu yacho isati yabhadharwa.
Tiri kusupplier paCommand Agriculture. Takapiwa maorders akati all, but papa ne challenges, I think my payment acho angachiuya and so forth and so forth. Saka ndo much, but we have moved, I think we have moved close 1,000 something tons that I moved into in the last week that I in this size of this.
Vati pari zvino vakaendesa churu chetani rembau kuvarimi uye vakamirira kuti hurumende ibhadhare mari yemamwe matani zviuru zvitatu nechidimbu. Vaenderera mberi vachiti nyaya yechinono chekugadzirira mwaka ndiyo inokonzera kuti nyika iite nzara.
Dai zvaiitwa zviri proper, dai nyika isina nzara.
Mumiriri wembire muNational Assembly vaDouglas Karoro vati varimi vemunzvimbo mavo vanochema nemutengo wembeu.
Isusu sevanhu vanomiririra varimi, mibvunzo yatiri kubvunzwa ndeyekuti tichatadza kurima isu sevarimi nokuda kwokuti mbeu dziri kudhura.
Asi vankatazo vati mutengo wembeu muZimbabwe uri pasi chose kana zvichienzaniswa nenyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana pasi rose. Mukuru wekambani yeAgriSeeds vaSimon Nyanete vaudzawo nhengo dzekomiti kuti kambani yavo haisati yapedza kuendesa kuvarimi mbeu pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme uye vati vanotarisira kupedza svondo rinouya. Vankatazo navaNyanete varamba mashoko ekuti makambani avo ari kuendesa mbeu tsaru isingamere kuzvirongwa zvehurumende. Vankatazo vati kambani yavo yange iri kutengesa mbeu yese yainorima mukati memakore maviri apfuura uye vaNyanete vati zviri kunze kwemutemo kutengesa mbeu tsaru.
Then pane nhau yataurwa yekuti seed imwe yanga isi kugeminata nekubuda. What we do is as AgriSeeds, at the end of the season we collect all the unsold seed from the shed back. Yese is now tengeswa mufarming seed, take it back, we give them a credit note. Wow, okay, kwa TM, what hardware, we take it back and pass them a credit note and they are not supposed to pay.
Varimi vakawanda munyika vari kugunun'una kuti mbeu nezvimwe zvekurimisa zviri kunonoka pasi pezvirongwa zvehurumende izvo zvinozokanganisa gohwo ravo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima vaJoseph Made kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezuro vakaudza Zimbabwe Broadcasting Corporation kuti kunonoka kurima kunoderedza gohwo. Hurumende iri kuronga kushandisa mazana mashanu ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa cheCommand Agriculture apo iri kutarisira kuti mahekta zviuru mazana mana adyarwe chibage kuti nyika isaite nzara. Mutevedzeri wemunyori mukuru mahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota ayo ari kutungamira chirongwa ichi vaJustin Mpamhanga vakatenderera kune mamwe matunhu munyika svondo rapfuura vakaona kuti mune dzimwe nzvimbo vanhu vanga vasati vadyara mbeu kunyange mvura yaturuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wekereke Remnant Pastor Patrick Philip Mugadza vasungwa nhasi muHarare mushure mokunge varatidzira vari muAfrica Unity Square umo vanga vachiparidza vakazvisunga necheni. Gweta riri kumirira Pastor Mugadza vaGift Mutisi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mapurisa apomera Pastor Mugadza mhosva yekuita zvemusarinya pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Panguva yataenda pamhepo, Pastor Mugadza navaMutisi vanga vachiri kumapurisa kuHarare Central Police Station. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutisi.
Vasungwa nemapurisa ivo vati vamborohwa nevanhu kuti vaita ruzha panzvimbo yeruzhinji pavanga vachiparidza. Ivo vari kuiramba mhosva, vari kuti havana kuita ruzha, vanokanganisa ruzhinji, vaingoparidza zviri normal.
Saka chii chavari kuti vakuvara pai?
vatu varohwa mwiri wavo wese zvaungorohwa hapana pari visible.
Saka mhosva yavari kupomerwa vari kuitambira here kana kuti vari kuiramba?
Mhosva vari kuiramba nokuda kwekuti ivo vari kuti kufaridza kwavanga vachiita harusi ruzha, asi ndo zvinongoita munhu wese, vaingotaurawo sekutaura unongoita munhu wese.
Saka nekuramba kwavari kuita mhosva, pane tarisiro here yekuti vanogona kuburiswa nhasi kana kuti vanokwanisa kuendeswa kumatare edzimhosva?
Izvezvi kutaura kuno mapurisa ari kugadzira mapepa ekuti vakwanise kuenda kukoti kana vakakwanisa mangwana. Saka mukana wekuti vangabuda nhasi unenge usipo.
Muri kuti vari kuti vashungurudzwa nevavabata vakavaendesa paparamende, imi makwaniso here kuona maronda avari kuti vakuwadzwa?
Havana maronda anooneka, asi kuti vanogona kunge vakuwarira mukati sekutaura kwavari kuita.
Saka mapurisa ari kuti nenyaya yekuti vaende kuchipatara vanotariswa?
Izvezvi vanga varikuda kuti vatange vapedza mapepa avanga vachiita tozotaura yekuchipatara kana vapedza mapepa avo anokwanisa kuti tiende anoita kuti tikwanise kuenda kukoti navo mangwana.
Nguva yamatora muri kumapurisa mungava mane nguva yakadii muri kumapurisa?
Kuno kumapurisa ndauya kuma4.
Saka munoona henyu nguva yacho nemafambisiro ari kutwa basa nemapurisa zvakakodzera?
Ndikati zvakakodzera, asi kuti kunonoka kwaitika ndekuti vanonoka kuuya ku-CID Law and Order. Vandenge vari kune mamwe madepartments kune vavasunga vacho.
Avanga vari vaGift Mutisi Gweta riri kumirira Pastor Patrick Mugadza veRemnant Church vari paRunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, masangano ari pasi pemubatanidzwa weCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi aita musangano kuSouth Africa achiziya nyaya yekushungurudzwa kwevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition amai Pamela Kadau.
So musangano uyu waitirwa paConstitutional Hill muSouth Africa, Joburg. Wanga uri wokuti tinge tichitaura nevana vemuZimbabwe nemaSouth Africans, tichinge tichikurukura nyaya dziri kuitika kuZimbabwe dzekutambura kwevana veZimbabwe, dzekushayikwa kwemari, dzekuuya kwemabond notes, uyezve dzekurohwa kwevaya vanenge vachitaridzira mumastreets muHarare nemunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Pane zvisungo zvamabuda nazvo here pamusangano uyu?
Pabuda zvisungo zvakawanda pamusangano uyu. Tingati chabuda chekutanga pamusangano uyu inyaya yekuti vana veZimbabwe varambe vakashingirira. Chechipiri inyaya yekuti tirambe takabatana sevana veZimbabwe munyaya dzekutaura nyaya dzemahuman rights, nyaya dzekusununguka kwevana veZimbabwe. Chipiri chabuda, kwabuda nyaya dze right to vote, dzekuti vana veZimbabwe zvikurusa nyaya yediaspora vote, vana veZimbabwe vanga vachikurudzira chaizvo kuti vanoda kunge vachibvumidzwa nehurumende yeZimbabwe kuti vange vachivhota kwese kwavanenge vari. So ndizvo zvimwe zvinhu zvabuda, nyaya dzekuti nyaya dzesarudzo dzinge dzakasununguka, uyezve vana veZimbabwe vange vachibvumirwa kuti vange vachivhota kwese kwavanenge vari, zvisinei nekuti mari inenge ichishayikwa. Vamwe vachona vatopledja kuti kana iri nyaya yemari vanokwanisa kunge vachitobetsera hurumende yeZimbabwe kuti vange vachibvumirwa kuvhota chero kwavanenge vari.
Asi kavamwe vanoti zvingavabatsira here kuita musangano kuSouth Africa iyo nhamo yacho iri muZimbabwe?
Musangano uyu waitwa wanga uri wekuti tinge tichitotaura nevana veZimbabwe avo vanova vakatidza nhamo yacho yamuri kutaura kuti iri kuZimbabwe vari kushungurudzwa nokuti vakatiza nhamo. Mushure mekutiza nhamo vava mune imwe nhamo iri kuSouth Africa. So musangano manga mine maZimbabwens akawanda chaizvo, ende uyezve tinoona kuti hurumende yedu yeZimbabwe zvinhu zvainoita haikoshese kana kucherechedza vana veZimbabwe vanenge vachigara kunze kwenyika, kunana South Africa, kunana Botswana, America. Saka musangano uyu wanga uchidawo kukurudzirazve kuti vana veZimbabwe vari kutambura mune dzimwe nyika vange vachiparticipata, vachiuya nemasolutions anenge achi munhamo dzatiri kuona semaZimbabwens. Ende vana veZimbabwe ava vari kuSouth Africa kwatanga tichiita ndo vanotumira mari kunana gogo nana sekuru vari kutambura kuZimbabwe saka tangashida ngozvango simudzira zvita ravo ma voices avo maizwi avo ezviri kuitika kuZimbabwe nezviri kuitika kuSouth Africa.
Vanga vari mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition amai Pamela Kadau vari parunare kuJohannesburg South Africa. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka munyika nhasi vakananga kumusangano weAfrica Arab Summit kuEquatorial Guinea. Mune imwe nyaya, vakuru vesangano revakarwa hondo kusanganisira munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda uye mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia avanga vachifanira kumiswa pamberi pedare nhasi havana kuzomiswa pamberi pedare. Vakuru ava vari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revakarwa hondo ava vaHarrison Nkomo.
Kutongwa kwevakuru vevakarwa hondo ava vana vaDouglas Mahia naMatema Danda hakuna kunge kutanga nokuti mututusi yakamirira guru regurumende rinokwikwidza mhosva ati aita dambudziko romudzimai wake. Saka nyaya yacho haina kukwanisa kuzotanga. Zvanzi zvona mutongi nyaya yacho itange mangwana mangwanani.
Tanga tanzwawo kuti muri kuda kupikisa kudomwa kwemuchuchisi uyu, ichokwadi here ichi?
Izvozvo chaizvo zviri pachena muchuchisi uyu. Kupinda kwakaita pachinzvimbo uye nemapepa ese anonyora asi pamutemo kuti ainge pachigaro chacho hazvinenge zvaitwa nemazvo panyaya yebunge remutemo.
Zvii zvamuri kupokana nazvo?
Ukatarisa chipande che-80 section 80 inotsanangudza kuti kana munhu achiita muchuchisi mukuru wenyika anofanira kunge achipinda muzvitanho zvitanho zvinofanana nezvinoitwa najaji anenge achida kuita jaji raikot kana musupreme court. Zvinoreva izvo kuti masita anofanira kudomwa, masita ake oiswa pachina oinda kubvunzo dzakaitwa navamwe dziya pamberi pedare rejc vakunda zviri nani maendeso kwamutungamiri wenyika vanova purezidendi vamugabe izvova zvinange zvaitira.
Gweta revakarwa hondo yerusununguko vaHarrison Nkomo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru zvevanhu zvakafa munguva yakafararira chirwere cheibhola kumawirira kweAfrica, asi ndangariro dzave kupera uye kushushikana nekutyira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka chakasimba kudaro dzadzikira. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dambudziko iri harisati rapera zvachose. Apo nyika dzakanyanya kubatwa nedenda iri dzinoti Liberia, Guinea neSierra Leone dzakanzi hadzichina utachiwana, kune dzimwe nzvimbo dziri kumbonyuka chirwere ichi. Chiremba mukuru wezvirwere kuboka rekudzivirirwa kwechirwere ichi reCenter for Disease Control, Dr. Bob Matson, vanoti utachiwana hunogona kunamira mumuviri yevanhu vakapona kubva muchirwere ichi. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa nevatsigiri vezanupf, mapurisa, mauto pamwe nemasadunhu pamberi pesarudzo dzeby-election dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 mwedzi uno kuChimanimani West. Mutauriri weRDZ vaPishai Muchauraya vanoti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa pamwe nekunyimwa chikafu, mapepa avo ekushambadza musangano yavo ari kubvarurwa uye vari kurambidzwa kuita misangano yevatsigiri nemapurisa. VaMuchauraya vanoti vakaedza kusvitsa zvinyunyuto zvavo izvi kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi havatarisiri zvikuru zvingashandura zviitiko izvi sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvatsinirwawo nesangano reZimbabwe Peace Project, iro rakaburitsawo gwaro rinotsanangura nezvemamiriro akaita zvinhu kuChimanimani West. Sangano iri rinoti riri kushushikana nekutyisidzirwa kwevavhoti uye rusarura pakupiwa kwevanhu chikafu vachitariswa kuti vabuda mumba maani. ZPP inoti izvi zvinogona kutadzisa vagari kuvhota vakasununguka musi wesarudzo. batore RDZ ririko kumirirwa nava Peter Tumburai Gujganga kutuore Zano PF richimirirwa na amai nokutula Matsikenyere re NCA richimirirwao nava Pesanai Musakaruka uye pane imwe nhengo iri kukwikwidza yakazvimirira. Chimanimani West yakasara isina mumiriri mudare paramende zvichitevera kudzingwa mubato reZANU PF kwava munacho Mutezo vachipomerwa mhosva yekudyidzana naamai Joyce Mujuru. Ngatinzwe hurukuru yataita navamuchauraya pamusoro penyaya iyi.
Tingati matambudziko etiri kusongana nawo kuchimanimani West iko kuno akaite mawiri. Tine dambudziko one remapurisa ari kuramba kuita maclearance emisangano dzedu, saka isusu RDZ takatoti zvedu hatisi kuchaenda kumapurisa kotsvaga maclearance takungoita iwo aya avanoti maillegal gatherings tichienderere mberi. Then chechipiri tiri kuita problem yemasabhuku ari kufamba vechipota vechivhundusire vanhu vechiti mukaatenda misangano dzeRDZ hamusi kuzowana chikafu. Chechitatu tine mapato especially ZANU PF iri kubvarure maposters ebato redu reRDZ. Kunewo mamwe mapato asi kukondesta maelections iwawo, asi kufara ngezvetiri kuita zvokondesta maelections vari kufambawo zvakare vachibvarure maposters edu.
Saka mune matanha muri kutora here kugadzirisa matambudziko iwayo?
Panyaya yemasabhuku tiri kuedze kutaura navo vanenge vechida kuedze kuti tinzwisisane navo tichivaudza kuti kana uri sabhuku hazvirevi kuti wave memba yeZANU PF automatically. Kana uchida kuita memba yeZANU PF wabude pachena, kwete kungoti woite sabhuku wobva waita futi memba yeZANU PF. Saka tiri kuedze kutaura navo, vari kurambawo kunzwisisa, tiri kungodhilawo navo palevo yezvematongerwo enyika. Then panyaya kubvarurwa kumaposters, nezuro takaita mutsangano kucommand center kunedziwa tikareiza nyaya iyoyo kuzek, but sezvo munoziva kuti zek yacho yakati wandiwo vasori and so on nevamwe vanhu veZANU PF vanenge varimo havana kunyatsotambira chichemo chedu ichocho. Isusu veRDZ pamwe chete neveNational Constitutional Assembly takareiza chemo ichocho chekuti maposters edu ari kubvarurwa ngeZANU PF pamwe nerimwe bato riri kupikisawo bhati risi kukondesta maelections.
Vanga vari mutauriri weRDZ vapishai muchauraya vari parunhare kuchimanimani West neStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kugonongona nekudhura kunonzi kwave kuita zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo nezvimwe. Vakawanda vanoti nyaya yehurumende yekumisa kupinda kwezvinhu munyika zvikuru zvaibva kuSouth Africa ndizvo zvapa kuti vari kugadzira zvinhu munyika vade kuita madiro aJorgina. Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vabusisa moyo, vanoti nyaya yeZimbabwe yekusarima zvakakwana ndiyo yopa kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika vadhurirwe.
Ya, zvinhu zviri kukwira pamusana pekuti raw materials prices dzavo dziri kukwirawo futi. Kune raw materials anotengwa wakaita sana palm oil, ana crude soya bean nema soya beans anoshandiswa kugadzira mafuta nezvimwe zvakasiyana, sugar, zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadaro. Saka kana mitengo yezvinhu izvozvo zvinogadzira maproducts kana akakwira, zvinoitawo kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Ndezvipi zvimwe zvine mitengo yawedzerawo?
Tingati zvinhu kana zvichikwira iye zvino izvi Zimbabwe nekuti hatisi kurima zvakanaka-naka. Saka mitengo yezvinhu zvatinoshandisa kugadzirisa zvimwe zvinobva kunze kwenyika. Saka tingati kuChicago Board of Trade ndiwo kunodetermine maprices kuti maprices akamira sei. Saka kana akakwira globally maprice iwawo emaraw materials nekuno mitengo yezvinhu inokwirawo.
Vamwe vari kuti zvimwe zviri kukonzerwa nekuti iko zvino hakusina zvinhu zviri kubva kuSouth Africa zvakarambidzwa kupinda munyika, nekudaro vanotengesa zvinhu vangoti chero mutengo wavada ndiwo voita.
Handifungi kudaro nekuti kune zvimwe zvinhu zviri kudzikiswa. Hatingadaro, hatingati zvinhu zvose avo chekuti kune vanhu vasingadi zvakaitwa neZimbabwe izvozvo kuti zvinhu zvivharwe. Saka mitauro yawanda, asi isusu tiri kuona makambani ari kukwidza mashandiro aari kuita ari akwira atowanani. Saka izvozvo zvinofadza.
Vanga vari vabusisa moyo vanove mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vachitaura na Blessing Zulu Studio 7. Amai Jennifer Rupia mumwe madzimai emunyika vakatanga bhizimusi rekuweza mugore ra 2010 kunyanga zvavainge vasina kufundira basa iri. Asi pari zvino vave nyanzvi mubasa ravo kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi. Ngatinzwei huri kure yavaita nhama Flas Muhlanganya uye weStudio 7.
Amai Rupia mumwe wemadzimai mashoma munyika vari kuita basa rekuveza masofa nezvimwe zvinoshandiswa mudzimba. Mahofisi avo ari kumucheto kweguta reHarare. Vakatanga kambani yavo inonzi Charlihood Investments makore matanhatu apfuura mushure mekumboita bhizimusi rekutengesa zvidyiwa. Asi mushure mekuona zvaiitwa nevamwe vakabva vakwezvwa kuti vadewo kuita basa rekuveza.
Pfungwa dzangu zhinji dzakanga dzapa kuti ndoda kuitawo izvi zviri kuitwa nevarume ava. Semudzimai ndofanira kunge ndichitoita. Ini ndakafunga kuti handiri kuita tumwe tubasa tuizvi izvi. Ndoda kutoita iro riri kuitwa nevarume ava because handione kusiyana kuri pamudzimai nemunhu wechirume. Saka ndadaro ndane mari yangu ndakabva ndatanga kuchingoma chirangu muchiriwo ndichidzidza. Ndichidzidza. Saka zvakatopedzisira zvinhu zvaamuropa. Kana dai ndakarara kwandibvunza kuti tura kucheka sofa rinonzi chii, ndinongokuudza mameshamendi yangu ndakarara.
Amai Rupia avo vane makore makumi mana nemashanu vanoti zvange zvisiri nyore kupinda mubasa iri, sezvo vamwe vanhu vasingadi kuti basa ravo riitwe nemunhukadzi. Asi vanoti havo vaiwana rukurudziro kubva kune vamwe vaiuya kuzogadzirisa midziyo yakaita semasofa. Masofa amai Rupia anotengeswa nemari inotangira pa$100 kusvika pa$1,000.
Kana iri month end, unokwanisa kutengesawo mari kana inosvika ma$2,000 pamasofa. Zvokuti paweek, masales yedu anosanganisa nezvikwereti zvinenge zviripo. Saka munhu anogona kubhadhara hafu ozopedzesa imwe panguva yatinenge takatenderana. Saka unokwanisawo kutengesa kana pari paweek, ukatengesa kana $1,000 kana $500 ndokusiyana kwazvino zvichienda nekuti mari iri kufamba zvakadii.
Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu munyika vanonzi vave kuzviitira mabasa emaoko nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvitoro zvizhinji zvine mukurumbira munyika zvakavharwa uye pari zvino zvave kushandirwa nevanhu vari kuzviitira mabasa emaoko. Kushaikwa kwemari nekushaikwa kweutongo hwejekerere zvinonzi zvakonzeresawo kusagadzikana kwezvinhu munyika. Kunyangwe zvinhu zviri kuramba zvichioma, amai Rupia avo vane vana vatatu vanoti shuwiro yavo ndeyekuti bhizinesi ravo rirambe richifamba zvakanaka kunyanya panguva ino yezororo yekisimusi.
Ndikaopena 3 maoutlet kunze kumaoutskirts, ndikawana mashops ari kunze. Ndikakwanisa kuisa zvinhu zvangu ikoko. Ndichitarisirawo kuti pamwe vanhu pavanowanawo mabhonasi apa ndinokwanisa kuwanawo mari iri nani.
Kambani yavo yeCharlihood Investments ine vashandi vatatu vanopota vachiuya kana basa rakawanda. Amai Rupia vanokurudzira mamwe madzimai kuti aedzewo mamwe mabasa anozivikanwa sevarume, sezvo izvo zvichizovapa mukana wekuratidza unyanzvi hwavo mune mabasa ese ese. Nyaya iyi maipiwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa hurukuro ichatarisirwa kuitwa nevanokokera chirongwa ichi vachitaura nevanoita zvemitambo, vanoveza nevaimbi vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti motarisa musoro yenhau dzanhasi, meya weguta raHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havana kupirwa zviri pamutemo nyaya yekuti vakuru veguta rekanzurwa vakamisa basa vadzoke kubasa sezvataurwa negurukota rezvematunhu. Vanouchika mbeu vanoti vane mbeu yakawanda mumatura avo asi hurumende haina mari yekuvabhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesibili emhla ka 22 ngolwezi 2016 ngutungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa ubotshiwe namuhla etshengisela phandle kwedalela ePhalamende. Inhlanganiso yabo somabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce ithi silobelane isivumelwano sokusebenzelana labo sowabo bakwele South Africa. Uzulu weChimanimani West ubikwa esethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalela ePhalamende ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa ubotshiwe namuhla etshengisela phandle kwedalela ePhalamende esithi uMongameli Mugabe sokumele esuke embusweni ngoba sehlulekile. Umgadza ubelokhu esemapholiseni sisiya emoyeni. Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe National Chamber of Commerce ithi silobelane isivumelwano sokusebenzelana labo sowabo bakwele South Africa emizameni yokuvuselela amabhizimusi kanye lomnotho weZimbabwe ikakhulu kobulawayo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano, unobhala jikelele weSouth Africa Zimbabwe Business Connection omele inkokheli zomdabu kulinhlanganiso kwele South Africa, inkosi uZolani Mkhiva uchasise kabanzi ngenhlanganiso yakhe langenjongo yabo.
Lombutho uqalwe ngonyana nentombi zalapha eZimbabwe eziphila eMzantsi Afrika ngenjongo zokubana batyale izimali zabo nezinto abanazo kwilizwe labo lomzalo ekuncedisaneni nelizwe labo kwimicele mingeni abanayo apha kweli lizwe. Bathi ke abanothi bengabantwana abazinzalelwane zalapha, bathi bebona uba zikhona iingxaki ezikhoyo eZimbabwe bathule ekubeni benazo iindlela zoba bangenza umahluko kwilizwe labo lomzalo.
Wachaza izizalwane zeZimbabwe ezijonye ukuvuselela umnotho welizwe lazo njengamabutho ngoba bejonye ukuvuselela ilizwe eselilomnotho obhekane lobunzima.
Bubuqhawe obubonakaliswa ngabo abazinzalwane zalapha. Sokuthi bebona ilizwe labo into bana lintywila kwingxaki ezinzima ngolu hlobo liyantyumpa-ntyumpeka. Bangazinqemi bahambele kude. Bathi naxa siyibona imeko yobume bobutyebi belizwe lethu nobume bemali zelizwe lethu.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo uthi izizalwane zeZimbabwe ezilenhloso yokuzohlanyela imali kuleli dolobho bayamukelwa ngezandla zombili, njalo kumele bazi ukuthi udubo lwamanzi olukhona edolobheni alukaze luhlukumeze osomabhizimusi ngoba noma bevala amanzi amafekithali idolobho kunye lalapho okulamabhizimusi abakaze bevale njalo abasoze bevalelwe.
Ukobulawayo lapha nxa sisheda sisheda i-domestic kasikaze sivale i-industry, i-commerce, le-central business district. So nxa abantu kumbe amakhampani esuka lapha ethi sebesiya eHarare ngoba lapha kakulamanzi kuyabe kungayisilo qiniso ngoba thina amanzi siyabanika nampa o delta abasebenzisa amanzi amaningi kakhulu kabakaze beshotelwe ngamanzi ngoba iallocation yabo eyamanzi siyabanika.
Uthi umeya weGwanda uKhansela Knowledge Ndlovu yena uthi bayilindele iSouth Africa Zimbabwe Business Connection ngoba idolobho labo lilendima enkulu elilakho ukuhlanyela imali kwezokwemba amatshe aligugu ukwakhiwa kanye lamanye amabhizimusi.
Thina njengeGwanda siyathaba kakhulu i-business arrangement ekhona between iZim SA Business Connection. Ngoba ama-opportunities akhona, idorobho lethu sihlezi simelele ama-investors.
Umkhokheli we-South Africa Zimbabwe Business Connection, uJustice Maphosa, oyisizalwane seZimbabwe, uthi baningi abanjengaye abasebenza eGoli, abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Ngakho-ke uhulumende akumelanga abe le mithetho ezaba imigoqo kulabo abafuna ukuletha imali ekhaya.
Sithi thina ingane zaseZimbabwe eziphandle ezikwamanye amazwe mazibuyise imali, mazibuye futhi kwabona, mababuye bazoqala la mabhizinesi esiwenzayo, bakhiqize emnothweni, bakwazi nabo ukuthi bahlume kulo mnotho esiwakhayo njengamanje.
ELeZimbabwe libhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga, amankampani amaningi avaliwe, njalo labantu abasebenzi, osokubangele ukuba ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho. Kodwa isivumelwano se-ZNCC le-South Africa Zimbabwe Business Connection sikhangelelwe ukuncedisa ekulumathiseni ekuvukeni kwezomnotho ezweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi uZulu weChimanimani West sethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ephalamende ngomgqibelo. Inhlanganiso le ithi njalo ibandla leZANU-PF lithenga amavoti ngokudla okuncijwa abasekeli bamabandla aphikisayo. Amasosha lamapolisa lawa abikwa esegcwele kulesi sigaba okuyinto ethusa izakhamizi, kutsho iZPP. Abazancitisa kukhetho lwe-by-election lolo ngabathi uNokuthula Matsikenyere owebandla leZANU-PF, uPesanayi Musakaruka owebandla le-NCA, uPeter Kujganga owebandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe kanye lo-Edmond Mtetwa olilunga elizimeleyo. Isigaba seChimanimani West sisele singela meli edalile ephalamende ngemva kokuxotshwa kukaMnumzana Munacho Mutezo kubandla leZANU-PF esetheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru. IZPP ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga eZANU-PF kukhanya kudlondlobala ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ngabaningi oluka-2018. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Okusikhathaze kakhulu esikuzokuphuma eChimanimani West ukuthi kuthiwa abantu bayatshelwa ukuthi abayavota ngabantu beZANU-PF kuphela. Asiqali ukukuzwa lokhu ukuthi abantu bethuselwa ukuthi kufanele ukuthi bangafika lapho abafanele bayovota khona, bakhulume bona ukuthi abenelisi ukubhala kumbe ukuthi babale. Into le yenza ukuthi abantu abaningi bancediswe ukuthi bakhethe abamfunayo kukhetho. Kaninginingi abantu babe bekwazi ukubhala lokubala, kodwa lokhu basebekwenzela ukuthi nxa ukhetho soledlule bangaze balandwa ludlakela. Yinto le esithi thina kuZimbabwe Electoral Commission, ngababone abangakwenza ukwenzela ukuthi benze ukuthi abantu bangalahlekelwa lilungelo labo lokuthi bakhethe umuntu abamfunayo ukuthi abamele etimanimani.
Likhuluma njalo ngokuthi sokugcwele amasosha lamapolisa, enzani kahle kahle, ayaphatheka yini kumsebenzi wokwethusela uZulu lokukhankasela ibandla lezanu PF?
Wayo kuZulu weChimanimani West uthi yena ukubona nje izimoto zonezo kuyabethusa. Yingabe bengenzanga lutho kodwa bazwa besesaba ukuthi izimoto lezo seziziningi kakhulu kuleyo ndawo ukhetho lolulungakenza kahle. Ikhalaza abasinike sona thina ukuthi babona ingani amalungelo abo asoke ahlonitshwe ngoba sebebona nje izimoto zisiba ziningi kuleyo ndawo. Njalo olunye udaba olusuphayo ukuthi udaba lokupha abantu ukudla ngesikhathi sokhetho okuyinto engafanelanga ukuthi ibikhona ngoba kuhambelana lokuthenga amavoti okuyinto engavunyelwa yisekelo sombuso. Lokho lakho kuyasikhathaza ngoba ukudla kuphiwa abantu emhlanganweni wezanu-PF ngesikhathi abantu abaningi beswela ukudla kulokukhetha okuthile.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project. Uhulumende uthi uphakathi kokuhlela indlela zokuphathisa abalesifo sechukela idiabetes ukuze bathole imithi kungelambhadalo njengalokho kwenzakala kwabalemikhuhlane engelaphekiyo efana lofuba labaphila legciwane lengculaza. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngumsekeli kamongameli onguye osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Emerson Dambuzo Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula indlela yokukhulumisana loZulu ebulenjini iwebsite yalenhlanganiso eyeZimbabwe Diabetes Association ZDA owenzelwe eweteleni yemunumutapa eHarare.
In Zimbabwe for example, I'm informed that 10%
isifo sechukela sesisazakala njengomkhuhlane obulala abantu uzithulele, silent killer. Umzekeliso, ngitshelwe ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini, about 10% sabantu lapha eZimbabwe abatholakala belalesi sifo ngomnyaka ka-2005.
Umkhokheli weZimbabwe Diabetes Association uDr. John Chamnorwa Mangwiro ubevele eke wakhalaza ngodaba lunye ethi ngabe uhulumende uyangenela asize abalesifo sechukela benelise labo ukuthola imithi losizo oluchiyeneyo kungelanhlawulo.
Diabetics end up very expensive because
isifo sechukela siphetha sesibiza indleko ephezulu ngoba uZulu enganelisi ukuyithenga leyo mithi silahlekelwe impilo.
Le website ephawulwe okusemthethweni lamhla ibikwa ingenye yendlela yokulusabalalisa ulwazi phezu kwalesi sifo ngemva kokunanzelela ukuba luyasilela hatshi kwabaphethwe yilo mkhuhlane kuphela kodwa uZulu wonke elizweni. Omunye wabongi abafundela umsebenzi wokusiza abalaso lesi sifo, uSister Precious Mgadza ugcizelela ukuba kubiza intengo ephezulu kophila lalesi sifo isedlula ikhulu lengxenye lamadola $150 ngenyanga.
But usually maybe umuthi ungasebenzisa about $50 for umuthi kuphela, ama-injections kumbe amaphilisi. Sibe sesikhuluma ngama-glucometer strips. Ama strips la sabe sasebenzisa ukuthi ukuzitesta ichukela endlini. They are about $50-$60 ema pharmacies. And the box ye 50 can last you 2 weeks nxa uzitesta kuhle.
Ilungiswe ngokusebenzelana labe Zim Host web designers le website ephawulwe okusemthethweni lamhla. Okhokhela uhlangothi lokukhankasela kiyo uNkosazana Thandeka Shumba utshela intatheli izindaba ukuba bakubone kufanele bayilungise li-website.
Ukhona umuntu wabatshelayo ngathi
because sesawe nama awada ngathi maningi kancane baza kithi basitshela ukuthi bafuna ukwaziwa okutshela abantu ukuthi bayenza ngani ikampani yabo sicwele izinto bayefuna ukuthi sizenze sathi thina since siyenza ama website ayenza ukuthi abantu abasendaweni ezishiyeneyo ngaba ngaphi ungabe usuka kwaBulawayo ngabe usuka eHarare ngabe usuka even Phesheya uyawazi ukuthi ufike ku website ufunde uba i-diabetes ithini
tholakala leyo mithi engasetshenziswa ngabalalesi sifo uhulumende labe diabetes association bevumelana ukuba kuzosiza ekwehliseni inani labalahlekelwa impilo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
lamhlanje ku live talk ukuhlelo lwabasakhulayo ole the connection sixoxa ngesimo sabaculi Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda kethwa ukuba ngumongameli olandelayo weMelika umnumzana Donald Trump lokhe eqhubeka ngempi yakhe yokulisana labezindaba athi kabethule indaba ezinhle ngaye. UTrump ubikwa esetheka safuna ukukhuluma lentatheli izindaba zephephandaba leThe New York Times ngoba engajabuliswa yimbuzo yalezi ntatheli izindaba. Umthethwandaba wakwelegibhite lamhla wesule esinye sezigwebo zokuhlala ejele okwempilo yakhe yonke esethulelwa owakhitshwa esikhundleni sokuba ngumongameli walelo lizwe ngomvukela. Umthethwandaba munye wesule esinye isigwebo sokulengiswa kwakhe ngeviki edluleyo. Abalwa impi yenkululeko abahlanu abathi umnumzana Douglas Mahia, uFrancis Nando, uVictor Matemadanda, uHedman Moyo, loHoyini Samuel Bila, bebesemthethwandaba namhla bekhonona ngokuqhatshwa komele umtshutshisi welizwe. Umnumzana Ray Goba besithi akumelanga abesehofisini yomqondisi wabatshutshisi. Abahlanu laba abetheswa icala lokuthethisa umongameli Robert Mugabe bathi uhulumende kwakungamelanga aqhathe ugoba ngoba engumuntu ongalungelanga ukuba kulesi sikhundla. Kulabanye njalo abamelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa oligqweta labanye bakhe abafuna ugoba akhitshwe esikhundleni besithi wake wagwetshwa ngecala lokuvimba. Ukuthoniswa kuhle kwamacala kwele Namibia. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe legqwetha elilwe lamalungelo oluntu umnumzana Job Sibanda.
Umthetho uyamtshela lo okumele am-appointe in this case upresident ukuthi umuntu lo kumele abe lama-qualifications anje. Ngingazi ukuthi lawa ma-veteran wona a-challenger ground yiphi yakhona athi uma-appointing authority. Wayignora kumbe bangananzelele ukuthi ugoba kalama qualifications angikhona ukuthi yiphi yakhona iqualification abathi yona wathemi general kalayo nga kuyikuthi leyinye esake sayibona eyokuthi engxenye wake waba convicted esaseNamibia so ukuthi kuthiwa wazama ukufihla kumbe ukudefeata i-course of justice embungibone ngani kungaba yiyona leyo ngingaze ngxenye kulamanye kodwa nxa kuyiyona leyo kungenzakala sibi ukuthi umuntu olecala kumbe wakuwatholakala wagejwa eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe ngile ngiyakwazi ukuthi nemthethweni ama officers amaningi, public officers amaningi belanga appoint ngakho ukuthi baye bathulakala belaqala yaqanjiwe umthetho nalowo ayiza eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe elingaphandle kweZimbabwe.
Ye, kodwa singathi uyasuseka yini esikhundleni lesi ngombono wakho?
Mina kuyikuthi appointing authority akazange abe kwazi khonokho, waseyaphosta umuntu vele kwakube akathumelanga amapoint owaliswa ngumthetho ukuthi amapoint, yes, i-appointment yakhona yabingekho emthethweni. So kungenzakala ukuthi i-constitutional court ithi yona hayi lapho waphambanisa ngoba wa-appoint umuntu vele umthetho othi wena kawumelanga uma-appoint ngoba kumuntu lo vele watholakale le cala eNamibia.
Nxa kuwukuthi-ke umthetho ndaba ungathi asuswe esikhundleni lapha, kutshoni nxa sesikhangela amacala wonke abisa emthethwandaba?
Le izaba ludaba sibili and kuthi kithi thina amagqwetha ngoba then sokuzabona singaleyo soza ngumbuzo nalowo obuzwayo ukuthi wonke lawo macala atholiswa yena ephe isitifiketi sakhe kumbe kunguye othe abantu batholise kuzathiwani ngawo? Singazi engxenye phela iParliament may angingazi. I-solution would be to go to Parliament bapasse an act of Parliament eza kwenza kuqonde konke lokhuyana okwenziwayo.
Umnumzana Job Swanda ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokusungula imithelo yegwayi lotshwala emizameni yokuthola imali yokubhadalela indleko zempilakahle. Kule mbiko ethi kusukela ngomnyaka ka-2015 kusiyafika umnyaka ka-2020 kuzafunakala imali eyizigidi eziyisikhombisa i-$7.2 million eyokuvuselela ezempilakahle. Amanye amazwe alayo imithelo le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezenotho umnumzana Bulisani Ncube.
Ukuthekisa ogwayi labotshwala ayisinto entsha njalo ayisinto eyabe iqala kuleli lizwe amanye amazwe akwenza. Akunanto erongo ukuthi abakwenze ngaleyo ndlela, but inkinga yokuthi vele uhulumende nangokwakhe ngathenjwa.
Akhona amanye ama-taxes avele ekhona. Singathi kuwona la akhona kathenjwa yini uhulumende ngalo avele khona ama-taxes?
Hayi, uhulumende angithi uyathatha ama-taxes akasali, ama-taxes avele khona njalo ayatholakala kwamanye amazwe. Ukuwathatha uyathatha, maningi ama-taxes awathathayo. Kuleli lizwe kangiboni vele ukuthi ikhona yini into esasele ukuthi ingathekswa ukuthi angayitheki. So kodwa into yokugcina ekuthineni kwakhona ukuthi esetheksile imali uyitheni uyise ngaphi esiyibhisedebelele, ngoba ungananzelela phela into edesiyijhe ukuthi ungakhanya into enjengepetrolo iyadula eZimbabwe okwedlula amanye amazwe angimakhelwane. Ungathi uyakhangela ukuthi kuyini okwenza khonokho, uzananzelela ukuthi eZimbabwe ilitha yepetroli ithatha 45 cents. Umbuzo osusithi eseyithetheleyo 45 cents per litre waseyisa ngaphi? Yathenjwa kodwa angazoyithatha imali uzayisebenzisa yini okuncedilishwe ukuthi bahle bayijone.
Kungathekswa khona lokho okufuna ukuthi kuthekswe okunjengegwayi, akusoze na kubangele ukubana kusilele imisebenzi evele yona ingekho?
Igwayi ungalikhangela ngelinye ihlo, livele nje lona umhlaba wonke ukhanya ukhuluma ngokuthi igwayi kalivalwe. Ukuthekswa kwebe sekuyindlela yokuthi igwayi livalwe, but inkinga ishiwa khonapho ukuthi nxa ulithekswa amakhampani la ayezegwayi akhathe abantu basezimbabwe. Nxa ulithesta kutho ukuthi aseza kuma abantu ehlise inani labantu abaqinisona khona khonoko. Esingakutho yikuthi ingxenye kuzaba lalokho ngesithiyo okuthiwa ngama-unintended consequences. Angithi basho njalo bathi hhayi umthetho wama-unintended consequences usuka ube lukhuni kakhulu okwedlulisileyo, yikho kuzakwenzakala.
Nxa sikhangela okunjengotshwala, nxa kungaba le tax, akusozo kubangele na ukubana sibone sokuphekwa amatototo lokunye okunjani?
Angithi uyatsho ukuthi uthetha utshwala utshwala buzadula utshwala bungadula sokusenza ke ukuthi abantu bafuna ukunatha utshwala bazingi utshwala obuthiphileyo.
Umnumzana Bulisani Ncube ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Inkokheli zenhlanganiso zikaZulu kanye labalwela amalungelo oluntu bezihlangene lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa ngenjongo yokuthola isisombululo kunhlupho eziningi ezibhekane leZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Izikhulumi zonke ezethula inkulumo yazo kulomhlangano zikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisukume zibonise uhulumende weZANU-PF ukuthi sesihlupheke kwenela sesifuna inkululeko. AbeZimbabwe laba bethule ukuthukuthela okukhulu ngenyathelo lukahulumende lokuqhubekela phambili ngohlelo lwama-bond notes okuyinto abathi izahle ichobodise umnotho welizwe. Isakamizi esigodini unkosazana Joyce Dube ukhuthaza uhulumende ukuthi azwele umphakathi osesimeni sendlala esesifike kubanga lokuthi abantu sebephila ngomusa wenkosi. Utusizi ukuthi abantu balokwesaba okukhulu ekulungiseni indaba ezibahluphayo.
Ungazama ukukhuluma ngepolitics vele njengakithi emathebelelendi uyazi ukuthi igugu rawundi yenzani. Kuchuthi ungazama uku-introducer leyo topic uyasalusa uhlezi wedwa. Baphuma abantu one by one abafuni ukuba involved ngitsho.
Esethule inkulumo yakhe kulomhlangano ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Phezi Sairuhanya uthe uhlupho olukhulu okufanele lulwiswe eZimbabwe inkohlakalo yalabo abahulumende. Ubuye njalo wathi umbango wesikhundla sikamongameli Mugabe usuwenze isimo sabasibi kakhulu njengoba iziphathamandla zikahulumende seziqeda isikhathi sonke zilwisana. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union unkosikazi Vimbai Zinyama ukubike kwacaca ukuthi ama-bond notes kawangeke aluqede uhlupho lweZimbabwe kodwa kudingeka inguquko kwezomnotho. Wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi osekufuneka akusiko kukhuluma kuphela kodwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithathe amanyathelo azaleta inguquko abayifunayo.
Abantu beZimbabwe masibambaneni, masiqineni, masilwiseni umbuso okhona, masilwiseni umbuso kaMgabe, uMgabe ZANU-PF ne-system. Ngaphuma lezo zinto lezo indlala nendaba yama bond notes singeke sakhuluma ngayo ngoba inflation lesi khuluma ngayo idalwe ngesimo sombuso esilawo eZimbabwe.
Isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Zorwaza utusizi ukuthi ngemva kokubulala yonke imisebenzi ebikhona uhulumende uselandelela abaziphilisa ngokuthengisa ebajezisa ngokucuko olukhulu. Wabona ukuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition okuyiyo inhlanganiso eqoqe lo umbuthano umnumzana Joy Mabenge uthi uqakathekile ukuthi kusiyafika ukhetho luka-2018 inhlanganiso zikaZulu labantu makhaza sebekwazi abakufunayo labangakufuniyo.
We are walking and marching towards a critical political juncture in Zimbabwe's
Sasifike esikhathini esiqhakathekileyo kakhulu embalini eZimbabwe uyisikhathi sokhetho luka-2018. Singekela ukulungiselela khathesi sizosola futhi kungakho siqhuba imihlangano efana lalo.
Iningi labakhulume kulombuthano ligcizelele ukuthi kufanele uZulu amanyane abezwilinye kukho konke akufunayo langakufuniyo ukuze isimo siguquke. Mele Studio 7 ne Johannesburg le South Africa, New Benedict Nhlapho.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weChimani Mani West ubikwa esethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalela ePhalamende ngomgqibelo. Umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa ubotshiwe namhlanje etshengisela phandle kwedalela ePhalamende esola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli inkomo salani kuhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.